Atitaura pamusangano uyu. Mukuru weZimbabwe Divine Destiny va Bishop Anseli Mumagaya vakati vaiva netarisiro yekuti madzimambo nevatungamiri vekumaruwa vadzikinure kuti vagone kushanda vakasununguka vasina bato ravakarerekera.
Kutsungurudzwa kwanga kuchiitwa vanhu kwanga kwakavakirwa muarmy yedu nemaCIO kwanga kwakavakirwa mumastructures ezanopf mumawar veterans mumadzishe nemadzisabhuku. Saka tiri kudimanda isusu kuti tiri kuda kuti madzimambo edu nevatungamiri vedu vekumaruwa vadzikinurwe vagone kushanda vakasununguka vasina bato ravakarerekera.
Baba Douglas Mambure vakati nyika ikashaya vatungamiri vanotya Mwari inowira kumawere. Vakatiwo makereke anofanira kuva mberi maringe nezviri kuitika munyika neutungamiri huripo uye nekunamatira Zimbabwe.
Church inofarwa kunge ishitori mberi nekuti unoona kuti nyika ikashayiwa utungamiri hunoziva Mwari ndopaya panove nevatungamiri vane corruption, vane kurwisana, vane uori, vanove mbavha. But tikave nevatungamiri vanoziva Mwari zvinotifambira seZimbabwe, zvinotifambira senyika. Ende tiri kutarisira kuti ikonomi yedu ngaigone kugadzirisika, but zvinogona kugadzirisika chete tikave nevatungamiri vanoziva Mwari nevatungamiri vanotya Mwari.
Mumwe wevakataura pamusangano uyu amai Lydia Nyikete vakatiwo vanotarisira kuti hurumende itsva yavamunangagwa ichaita kuti vanhu vange vakasununguka musarudzo dzegore rinouya. Amai Nyikete vakatiwo makore ose akapfuura vanhu vaitya kutaura zvakaipa zvaiitwa nevatungamiri venyika.
Tikutarisira zvakanyanyisa kuti vana vange vakasununguka especially vechidiki, tine vechidiki varipo, kutarisira kuti vange vakasununguka vachinovhota uye zvavachivhotera zvavanoda nezvavanonzwisisa. Tikutarisira kuti tinge tino vatungamiri vachange vachitungamira zvakanaka uye kuti vachiteererwa zvichemo zvevanhu, because zvaiitika ndezvekuti in the past kana pakaitika any corruption we are afraid to say it out. Taiitya kana kuti kwekuzvitaura kwacho taingogara pepe usina kunyatsosununguka.
VaJohnson Mugari veUnited Citizens Alliance vakati vanoda hurumende yavamunangagwa kuti iongorere vatungamiri veZANU-PF mudunhu reBuyera District vari kuramba kupatsamba kune avo vanotsigira mamwe mapato tsamba dzinotaura kuti vagari vemudunhu iri.
Tine hutungamiri hwedu hwematraditional chiefs vane hutungamiri hwekuti vari kutyisidzira vanhu kuti wese anenge arejista vari kunyora nhamba dzevota slip yake, zvinova zvinokonzera intimidation yakanyanya kuvanhu.
VaMoses Muchakana Chirau vakataura kuti hurumende yava Mugabe yaivasunga nokudaro vanoda Zimbabwe yakasununguka inoitira munhu zvaanoda kwete kudzvanyirira vanhu.
Chandinoona ndechekuti isu semaZimbabwe kana takanzidzi nehurumende yava Mugabe yabai taisungwa nemapurisa tikada kungotaura izvi nezvizvi. Saka nhasi zvatirerukei taakuzviona zviri nyore, saka vanhu vaakugona kutsanangura. But chatirikuda kuona isisi iZimbabwe yakasununguka.
Ruzhinji rwevanhu vaive pamusangano uyu vakatsigira zvose zvakataurwa vachiti vanotarisira Zimbabwe itsva isina mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Muzamiri.